Takaenda kumukumbira kuti vasitole vawane mukana iwoyo kuti vabhadhare bhero. Takazviita nezuro izvozvo mushure mekunge taverenga umbo hwemapurisa kuti huzoshandiswa kuzuva ravo rekupfungwa yatinoti trial. Taverenga umbo ihwohwo takaona kuti zvange zvakaisirwa vasitole navasikala parimandi zvichitaurwa nemapurisa zvaityisa zvikuru zvichibudisa mhosva inoita seinotyisa. But umbo hwacho hwakatakazoona hwaaruda kushandisa takaona kukoti izvozvo tichitaurira dare kuti even vakashandisa umbo hwavanahwo hapana kuparana kuti vasitole vaizobatwa nemhosva. Zvakanga vanzi vakapara zvavakaisirwa parimandi muna June wegore rino. Saka dare rakaudzana nezvi.
Saka makondishena
vazonzi vabhadhare chibatiso che 300,000 iwo madhora emuno masororo emuno aya vosiya pasipoti yavo kwaclark of courts nekuti vanozozviratidza kumapurisa echitungidzira kuSt Mary's kamwe chete pasvombo.
Imi semagwetawo matambira sei iyo maconditions apiwa kana zvatarwa izvi?
Maconditions apiwa tinoti anoenderana nemutemo webhel kana kuti mutemo wezvibatiso. Semaonero edu haasiri maconditions anonyanyotyisa sereki kana kushamisira, maconditions anongoenderanawo nemacircumstances kana kuti nechimiro chavasitole pane zveupfumi nezvebasa ravo.
Saka vatokwanisa here kunge vachibhadhara mari iyoyo yechibatiso zvekuti vangadai vaakunze?
Vatobhadhara mari iyo asi kubuda kwavo hatisati tati vabuda nekuti vanhu vezimbabwe prison and correctional services vanewo maverifications avanozoita nemapepa achabva kukoti kwabhadharwa bhel vogona kuzovabudisa. Asi kutaura kuno tiri kufara kuti pane chisungo chedare chekuti vabude. Saka tiri kutarisira kuti nhasi manheru kuma7 vanenge vaane mhuri yavo vanenge va free person.